Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 8, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvidi kuti hurumende ichinge yatora position, vanhu votarisa vachitsutsumwa nokunyuta nokusagamuchira.
Sangano reZimbabwe Council of Churches nhasi riri kutungamira musangano wevakuru vemachechi veZimbabwe Congress of Trade Unions, veZimbabwe National Chamber of Commerce nevakuru veCivil Society Organizations.
Pambira apo kana ikasaendera mberi, tichange taafita general strike yekuvhara makambani, yekuvhara madhorobha, tese vashandi tichiti kusvikira mutemo wabviswa hatikuzoshanda.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti michero yakadzikwa nehurumende svondo rapera inofanirwa kubviswa nekukurumidza. Bato reMDC rinozivisa kuti raendesa mberi musangano pakati pemutungamiri webato vaNelson Chamisa nenhengo dzeparamende dzebato iri, zvichitevera kushaya kwemunin'ina wavaMorgan Tsvangirai vaCasper Tsvangirai avo vari kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwanani anhasi, sangano reZimbabwe Council of Churches, ZCC, riri kutungamira musangano nevakuru vemachechi, vakuru veZimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe National Chamber of Commerce, nevakuru veCivil Society Organizations. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vauza Studio 7 kuti chinangwa chemusangano uyu ndechekukurukura kuzarura nzira yokutaurisana pamusoro penyaya dzehupfumi iyo iri kunetsa munyika pari zvino. Tabata Reverend Dr. Mtata kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pezvemusangano uyu.
Tatora vana mazvikokota vezveekonomi namamembers edu muchurch, machurch leaders edu, kuti tiite reflect on the current economic situation which we think iri urgent kuti iadressewe. Saka ndiwo musangano watiri kuita mangwanani ano kusvika masikati.
Vamunotarisira kuva pamusangano ava ndivanani?
Pane ma academics, ma economists vanodzidzisa ma university. Tinotarisira some civil society actors were involved in economic issues. Tinotarisira labor, then tinotarisira ma representatives ema member churches.
Zvimwe zvenyaya dzamuchazeya zvakaita sezvipi?
Chekutanga Wande, ndechekuti we need to tofana kuti tinzwisise tose kuti chii chiri kuitika. Iko zvino umwe nomwe anenge achimanya nenzira yake, tofana kuti nzwisise kuti chii chiri kuitika. Tigozvibvunza kuti zvinorevei zviri kuitika izvozvo. Chechitatu tigoti saka tinoita, tofana kuita sei ine situation tinayo.
Kana mapedza kuita hurukuro idzi, mazeya nyaya idzi, mota sei nazvo?
Ndinofunga pakupedzira tichatora, tichanyora gwaro kuhurumende tichitaura zvatiri kufunga. Vavariro yedu ndeyekuti tione kuti tingaita contribution yei kutsvagwa kwemasolutions. Nyaya imwe yatiri kutofunga izvozvi ndeyekuti indofunda paida a broader consultation hurumende ichitora matano ari kutora kugadzirisa nyaya dziri kunetsa nyika idzi ndofunga paida broader consultation kuitira kuti ownership yachona kana kuti kugamuchira kwemapositions ehurumende vanhu vakawanda vagofambirana nazvo hazvidi kuti hurumende ichinge yatora position vanhu votarisa vachitsutsumwa nokunyuta nokusagamuchira uyezve vazhinji vachifunga kuti kana zvanga zvaitwa neimwe nzira zvava zvichabudisa maresults ari nani kudarika akabuda
pamitero inoda kudzikwa nehurumende sangano reZimbabwe Council of Churches pane zvarakataurawo here kuhurumende maererano nenyaya iyi
kwete takati hatingabudisi maonero edu tisati tawana uchenjeri hunobva kunana mazvikokota uyezve vakamiririra makereke edu vasati vasangana saka tinofunga kuti musangano watichaita mangwana nano unotibatsira kuti tigova necommon position yokuti ichi chatinofunga kuti tinofanira kuita
musangano uyu mati unoitirwa kupi uyezve nguvai
musangano tiri kuitira pakentucky pahead office pedu pakentucky hotel kuhatfield number 27 st patrick's road totanga na 8:30 tichipedza na 4 manheru
avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mitero yakadzikwa nehurumende svondorapera inofanira kubviswa nekukurumidza. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mtasa vati kana hurumende ikarega kubisa mitero iyi sangano ravo richaratidzira zvine mutsindo nemusi wechina. Vatizve vakagadzirira kuvhara makambani, mafactory nemaguta kusvika hurumende yarega mitero iyi. Tabata vamtasa kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Tiri kututsumwa vashandi vari kunyunyuta pamusoro pezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti hurumende haifaniri kunga ichingotema zvirango zvakaita seichochi isina kutaura navanhu vakasiyana siyana vane chekuita kana kuti vangakanganisika kana kuti vangabatwa nezvirango zvehurumende. Chechipiri ndechekuti iwoyo mutemo wezvirango zviri kuda kuti zviitwe mutemo zve 2% tax zviri kutarwa nehurumende isina kutarisisa kuti zvinokanganisa sei mapoka akasiyana siyana semapoka evashandi semapoka ezvemabhizimusi. Isu mukutarisisa kwedu tiri kuona kuti zvinotikanganisa zvakanyanyisa uyezve zvinokanganisa mabhizimusi kuenda mberi. Saka tiri kuda kuratidzira tichiratidza hurumende kuti imise chirongwa ichi cheiri kuda kutara semutemo uyezve vatange patsva kutsvakurudza nokuongorora vachipa mapato nemapoka akasiyana siyana nguva yekuti vataure kuti nemhaka yei chirango ichi chisingafaniri kuenderera mberi.
Sangano renyu charinoda kuti hurumende iite kubva pari zvino chii?
Isu tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kudzima zvachose zvirango izvi zve 2% tax uyezve tinoona kuti isu sevashandi tine zvirango zvizhinji zvetax zvatinobhadhara mari yetinotambira isati yauya muruoko rwedu inobviswa mari yepay as you earn yapinda muruoko rwedu inobatwa zvepose patinoshandisa pese tinobhadhara inonzi VAT vati kana tapedzazvo mari inosara patinoishandisawo nokugara mumadhorobha tinobhadharazve mamwe matax akasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti kuti pawedzerwe zveimwe tax zviri kureva kuti hurumende yaakutora mari yese chidimbu chikuru kwazvo pane mari yose inoshandwa nevashandi posara mari shomanana isingachakwanisi kuti gare zvakanaka sevashandi.
Harisiri basa rehurumende here kudzika mitero?
Dai hurumende yakatibvunza isati yaisa mutemo takaibatsira, nokuti mutemo unofanira kutarwa vanorarama munyika vambobvunzwa kuti vanoonawo sei izvo zvisina kuitwa nehurumende.
Kuratidzira kwamunoita uku kuchava kwemhando ipi?
Isu tichati kumadhorobha makuru anoti kuBulawayo, Vamutare, Masvingo, Chinoi, kuGweru nekuHarare, tichange tichikokorodza vashandi kuti vauye munzira nemumigwagwa tiende pane mahofisi makuru ehurumende mumadhorobha imomo, tichinopa petition yatinopa kuna resident minister weguta rimwe nerimwe, asi muHarare tichinopa petition yedu kuna minister wefinance wamuculi Ncube, tichiratidzira kuhurumende kuti mutemo uyu unofanira kumiswa usatombotarwa mudare reparamende. Pamberi apo kana ikasaenderera mberi, tichange taakuita general strike yekuvhara makambani, yekuvhara madhorobha, tese vashandi tichiti kusvikira mutemo wabviswa hatisi kuzoshanda. Saka ndo zvatichange tichiita musi wa 11 Oktobha kumaguta ese akasiyana-siyana.
Sangano reZCTU riri rega here mukuratidzira uku kana kuti pana mamwe masangano akasiyana-siyana muchange muchiratidzira nawo?
Isu tasheedzera kuratidzira uku zviri pamutemo nebumbiro redu remutemo nehurukuro dzetakaita navashandi seZCTU. Asi tiri kuti mapato ose nezvipoka zvose zvinomirira vashandi zvitarisise nekuuya kunyaya iyi, tibatire pamwe chete. Hatisi kuti isu tega ndisinofanira nga tiri panyaya iyi, asi tiri kuti mapoka ese evashandi, nokuti tose tichakanganisika zvakafanana. Saka tiri kukoka mapoka akasiyana-siyana, machechi, mastudent movements, vose vanoda kuti tibatire pamwe chete. Takavakoka tichiti nyaya iyi ndeye munhu wese, munhu wese munyika ane kushanda kwaanoita uye ane kukanganisika kwaanoita nenyaya yetax. Saunge tichibatana nemamwe mapoka ose anoda kufamba nesu.
Kuti kuratidzira uku kusaenderera mberi nemusi wechina, chii chamunoda kuti hurumende iite?
Hurumende inofanira kutaura pachena kuti zvirango zveyakatara zve2% tax abviswa, yotiudzazve kuti kubva zvino kuenda mberi paakufanira kunga pane hurukuro maringe nezvirango zvekuronga kuti nyika ingabudirira sei noupfumi hwenyika, any economic development policy inofanira kuti idzorwe kuTNF, kuTripartite Negotiating Forum, vanhu totanga tataura toonesana zvakanaka nezvakaipa zvemutemo mumwe nemumwe kana zvezvirango zvimwe nezvimwe zvingada kuitwa kuti nyika ienderere mberi.
Avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. Musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Bato re MDC razivisa kuti rava kuendesa mberi musangano wanga wakarongwa kuitwa nhasi pakati pemutungamiri webato iri Vanelson Chamisa nenhengo dzeparamende dzebato iri kuitira kupa mukana wekuti nhengo dzebato dzive pakuradzikwa kwemunin'ina wevaimbove mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vaCaspar Tsvangirai avo vakashaya mukupera kwesvondo. Vatsvangirai avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe ekuberekwa vari kutarisirwa kuradzikwa mangwanhasi kumusha kwavo kuBuyera. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti musangano uyu wanga wakanangana nekuti vachamisa vazeye nenhengo dzeparamende idzi zvinotarisirwa kunge zvichiitwa muparamende. Studio 7 yakundikana kubata vemhuri yokwatsvangirai. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nevamafume pamusoro penyaya iyi.
Musangano wanga uri kumangwana wenhengo dzemaMP wanga uri musangano wekuti president vasangane nemaMP titaurirane tibhuye agenda nezvichoda kuitwa muparliament. Vane mashoko avari kuda kupangana nemaMPs. Zvamuri kuonawo nyika haina kumira zvakanaka, mutema haina kumira zvakanaka, ikonomi haina kumira zvakanaka. Saka tatichida kuti tiise musoro pamwepo tione kuti vangaita sei muparamendi kuti tinge tichigadzirisa nyika, kuti vangaita sei muparamendi kuti tinge tichipinda mugwara rekuti tinge tichishanda zvinhu zvakaresveka pamaelections akapfuura, nekuti nyika tende tinayo uye maparlamentarians ofamba negwarariki. Asi izvi zvazotadza nenyaya yekuti tawirwa nedambudziko semhuri yeMDC. vaCaspar Tsvangirai vakatisiya, saka Very Alliance mangwana nemhuri yacho. Saka taona zvakakoshera sebato munhu watakashanda naye zvikuru, munhu aibetsera brother wake vaTsvangirai panyaya dzekufambisa kurwira vazhinji. Ivo vanga vari businessmen, but mubusiness imomo vaifamba vachifamba vachibetsera bato, vachifamba vachibetsera mukomba wavo.
Tiri kunzwa uyo pamusangano wanga uchinzi munotarisirwa kuita mangwana uyu kunzi vachamisa vanga vachitarisirwa kunge vachitaura nenyaya yekupinda kwavo muhurukuro navamunangagwa pamusoro pechigaro chavanonzi vanoda kupiwa. Zvakamira sei
izvozvozvo? President vangu vavataura kuita sevachadambuka huro. Hakuna kukurukura kuri kuitwa, hapana bepa ratiraunzwa, hapana nhume yati yatumwa ku MDC, hakuna zvakaitika panyaya dzehurukuro idzi. Tiri kungodzinzwawo mumapepanhau nanaTwitter nezvimwe zvakadaro. Isusu tine 5-point plan yakaitwa naPresident inobetsera kuti Zimbabwe inge ichifamba zvakanaka. 5-point plan yacho ndiyo kudila nenyaya yemaelections akabirwawa kuti tinge tichifamba zvakanaka tisinganyeperani. VaPresident naspokesperson wavo vangu vavabvira kutaura kuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nekuchimbidzika dambudziko riri kukonzera kushayikwa kwemishonga muzvipatara nezvitoro zvemishonga zvemunyika. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUmea University kuSweden vanoti kushayikwa kwemishonga munyika kwave kuita kuti vezvitoro zvinotengesa mishonga pamwe nezvimwe zvipatara vakwidze mitengo. Dr. Nyamande vanoti zvimwe zvipatara pamwe nezvitoro zvemishonga vave kuramba kutambira varwere vanenge vachida kushandisa makadhi kana kuti medical aid cards. Vanoti hurumende ndiyo chete inokwanisa kugadzirisa dambudziko iri, iro rinonzi riri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze, uye vari kukurudzirawo kuti zvinhu zvidzokere pakare paya pekuti makambani emunyika akaita seCaps, Varicam nemamwe vagadzire ivo mishonga pane kutenga kunze. Vanotengesa mishonga vanonzi vari kuti havasi kuwana mari yekunze inovakwanira kuti vakwanise kupinza mishonga iyi munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Nyamande.
MuZimbabwe maita dambudziko guru semazira muri kuita kubva pakaanaunzwa monetary policy naminister of finance naRBZ governor vamanguche. Pane zvakawanda zviri kuitika kunyanya kunyaya dzemari. So mafarmers vanga ripa priority list yeRBZ pakuwana foreign currency. So vaikwanisa kutenga mushoka kunze kwenyika vachipuhwa mari neReserve Bank ari maUS dollars. Saka tinononge zvinhu data arrangement iyo inenge isiri kuitika nemazvo. Saka mafarmers akawanda muHarare kubva nezuro marumwezero kutitarisa mazuva mashoma apfuura aya vakatanga kuramba kutambira mamedical aid cards. So whether wanga uchishandisa CMAS kana kuti PSMAS kana First Mutual ukaenda nekadhi yako kufamasi varwere vakawanda vari kudzorwa kunzi hatichatambire mamedical aid cards. Chechipiri, mishonga yakawanda yapikwa nemaUS dollars. So tiri mafamasi kuti vanhu vari kuenda varwere vatinenge tanyorera mushonga vanoenda vosikonzi tiri kutengesa nemaUS dollars. Chechitatu, kune mamwe mafamasi vari kupega mari yavo kuma RTGS dollars asi vachiconvert nemarates ari kuwanikwa kuparallel market yemaUS dollars. So for example kana mushonga uchifanira kuita 30 US dollars iwo anenge wakuti uri kuita 90 dollars. So tinoona kuti maprice emushonga aita go beyond the reach yevanhu vakawanda. So zvimazira munoita kuZimbabwe vanhu vakawanda havana mabasa, vanhu vakawanda vari informally employed. Kune vari employed vacho vashoma vari kutambira mari inoita kuti vaone bunduso muupenyu hwavo. Saka tingati pani dambudziko guru.
Saka imi sesangano zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe tichitarisa kuti upenyu hwevanhu ndo hwatarisana nenjodzi?
Chekutanga tinoti hurumende inofanira kuisa priority kune zvinhu zvakakosha, ende upenyu hwemunhu once hwaarasika haukwanisi kunge hucharikafwa. So senyika ngatiisei utano hwevanhu pamusoro-soro. So hurumende ngaidzokere kuarrangement yainge iri kuita kumashure kuti mafarmers vanopuhwa mari foreign currency yekuti vatenge mushonga neReserve Bank. Chechipiri, tinoti in the long run Zimbabwe inofanira kunge ichigadzira mishonga yayo muZimbabwe zvataiita makarekare. Munoziva kwangu kune makambani akaita sana Cape, makambani akaita sana Varicam, makambani akaita sana Natfarm for example. Vaikwanisa kutogadzira mishonga yakawanda inouya taakutenga kunze kwenyika yaigadzirwa muZimbabwe. Izvo zvinoreducea dependence neforeign currency, zvinoincrease mabasa munyika, uye zvinoita kuti mishonga ichiwanike yakachipa. So government inofanira kugadzirisa panhu ipapo. Then chechitatu, I think government inofanira kugadzirisa the root cause yeproblem. Root cause yeproblem ndezvinhu zviri kuitika kumusika wemari. As long as kumari kuchinge kusina kugadziriswa, tinoona kuti back and forth icharamba iripo. As at the end of the day, zvinonzi when two elephants fight, it is the grass that suffers. Mapatients ndo ari kusafa nenyaya yekuti vanoenda kumafarmers voshaya mushonga. Asi kumamedical aid vari kubatsirwa mari pamwedzi pamwedzi, ende mari iyoyo haisi kuzovabatsira kuti vakwanise kuwana mushonga.
Saka zvii zvingaitwawo nevari kubatirwa mari dzavo asi vachizoshayiwa mishonga? Vanokwanisa here kumisa kubatirwa mari idzi kana kuenda kumatare dzimosva?
Ya, ipapo pari ndingati pari kriki zvinonetsa kuti umise mari kuti ibatwe nemedical aid. Nekuti kana uchinge wamisa kubatwa kwemari yemedical aid, paunozoda kudzokera kuti chindibatirai mari iyai, mamedical aid akawanda vanoti chitangidza as if waakuya sememba itsva. So ipapo panonetsa. Asi tingati pane danho ramatare rechipiri i-violation yekodzero dzevanhu kuti munhu ari kubatsirwa mari asi asi kukwanisa kunowana mishonga yake. Paka ipapo tinoimba kuti magweta nemamwe masangano akaita seidu anomirira kodzero dzevanhu. Tichagara pasi toona kuti tingabatsirane sei tikwanise kumiririra marights ematations kuti kana achinge aenda kufamasi munhu ngaawane mushonga as long as medical aid yake yange iri kubhadharwa zvakanaka.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare kuyumeya kuSweden naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Katerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri kuWashington DC.
Give, I'ma give up. Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams. Hoping that you would love me, it seems. Chins, what chins, chaka ipa. Ya, ya, I, ya, tuneza. Rera, imwa, nemu, kata. Ino, fuma, yo, kuruma. Dance, boy, am I a dance? Boy. Is this a fake romance? Boy. When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. Want it by
sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Council of Churches nhasi nevakuru vemachechi veZimbabwe Congress of Trade Unions, veZimbabwe National Chamber of Commerce nevakuru veCivil Society Organizations. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuzoratidzira zvine mutsindo nemusi wechina kana mitero yakagadziwa nehurumende yesvondorapera isina kubviswa nekukurumidza. Bato reMDC rinozivisa kuti raendesa mberi musangano pakati pemutungamiri webato vane zvinochamisa nenhengo dzeparamende dzebato iri zvichitevera kushaya kwomunin'ina waMorgan Tsvangirai vakasipa Tsvangirai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So we